totarisira kuti muzvipatara nyangwe kumaquarantine centers nyaya yekutestiwa iyoyo ino tinoshuvira kuti dei yawedzera kuti vanhu dei vachikwanisa kutestiwa nokukurumidza maresults achibuda nokukurumidza. Izvozvo zvinoita kuti pakwanise kunyatsa kuonekwa uwandu hweutachiona kana kuti hwechirwere ichi muvanhu kana munyika. Saka shuviro ndeyekuti zvirambe zvichiwedzera kutesta ikoko.
Ko, Dr. Maida, muna angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Mabvunza zvakanaka. Muchaona kuti chirwere checovid ichi chinoita sekunge munhu abatwa neflu. Saka muchaona kuti asi zvinonyanya kutariswa kuti munhu kana anga achinzwa zvinozoita kuti vanhu vati aiwa regai vatingati verapid response team vaya vambomutarisa vamuongorore uye aitwe test. Zvinhu zvakafanana nekuti munhu anenge achidziya muviri yatingati fivha yaya kuti kana akatorwa temperature nematoti mainfrared thermometer temperature yake inenge yakakwira uye kana achirwadziwa pahuro yatongoti throat irritation iya kunzwa kuneta uye kungonzwa muviri kurwadza kati tingati mamuscle aches uye kunzwa kakuzarirwa kangotanga kasinganzwisi kuti kari kubva nepi. Vamwewo kana zvaanyanya anonzwa musoro uye kunzwa kakuda kurutsa kana kutorutsa kana kutoita kuchaya kana kuita manyoka.
Saka kana zvadai mune muchikurudzira kuti munhu aite sei chaizvo?
Chatinongokurudzira ndechekuti munhu akangonzwa kuti zvandinonzwa izvi haisiri zvakada kuita seflu asi ndine kakuzarirwa kachikosoro kakurwadziwa pahuro kakukwira temperature kandisinganzwisi, ngaakurumidze kufonera patoll free number ye-2019 kuti vabatane nevemarapid response team vakasiyana siyana vanozomubatsira kuti aongororwe zvikuru kutestiwa netesti yatoti yePCR test inoita kuti ikurumidze kuona kuti ane utachiona hwecovid here.